planning yedu chakaita a work plan serengagement chaitofanira kunge chakatobuda kare but ike zvino zvii hatisati tabuda vava ridange dai takabuda muna kukadzi uno kuti tiende kusouth africa taida kuti tinotaura nevapresident Cyril Ramaphosa vasati vaita mutungamiriri weau ishu yataida kunovareizira ndeyekuti varambe vachipusha kuti pave nekutaurana pakanaka pakati pehurumende yezimbabwe nehurumende yeamerica kuitira kuti nyaya dzemasanctions kunyanya dzikwanise kurerutswa chimwe chinhu chataida kuti tibudire tinovaona sati vapinda pachigaro chavo chekuita chefnau ndechekuti iyo tikwanise not kuti masanctions abviswe zvachose but secommitte epolad takati pamwe akamboni zvisuspend way hurumende yedu yopiwa pamwe 2 to 3 years kuti ichimezwa yatingati compliance nezidera for example then kana tapasa test so to speak tochizotichibvisai zvachose nekuti tinonyatsoziva kuti masanction anonzi ari targeted zvavo kana pari padepa but mupractice anoafecta vanhu vazhinji.
Ndedzipi nyika dzimwe dzamunotarisira kuzoshanyira uye munotarisira kuzoshanyira riini?
Tinotarisira kuti tigoshanyira ikokoko kuamerica. Programu yedu iri kuti kupera kwemarch tinofanira kunge tichiuya ikokoko kuamerica but zviri subject kuapprova yehurumende kuti mari dzacho dzinowanikwa here dzekuti tifambe kana kuti kwete. Kana dzanzi mari dziripo toitarisira kuya kuamerica uye tiri kutarisa kuti tigoenda futi kulondon.
Pane vamwe vari kuti chinongodiwa munyika kuvandudza nyaya dzeupfumi pamwe nedzematongerwo enyika pane kuti mutange kuenda kunoita hurukuro nevekunze vekure kureo munoti
iwoyo mubvunzo unopfundirwa nevazhinji. Saka sepolad tine macommittees anoshanda on local issues toitawo committee yedu yatiitaro nezvaii.